Ya, semugariwo takangosungurawo ndega ndakati regai ndiendewo kunokumbirawo mvumo kumapurisa ndokuenda musi wa 29 kunokumbira mvumo ndakanosiyawo tsamba yacho saka ndichazokufonerai tozokupai mhinduro saka ndakagarira kusvika ndadedzwa nemapurisa acho kuti yamutere tsamba yenyu iripo ngoya kangobvowo mandiri semugariwo
chii chamaida kuratidzira muchigunun'una nacho nokuti panoratidzira munhu panenge paine chaari kunyunyuta nacho
inyaya yekuti tiri kurwadziwa nezvekuitwa navatsvabanga zvekungodzinga macancellors nemaMPs munyika yese yezimbabwe saka semugari ndakaona ndakatarisa kuti vatsvabanga vacho havanambobvira vaito kana kudyowo kana kuzivikanwa nebato ravari hatimaona nekurwadziwawo semugari ndipatikaitiwo pfungwa dzekuti rikatinokumbirawo mvumo yekudemonstrato zviri pamutemo zvichibva kumapurisa
saka mapurisa akati chii paakakudaidzai mushure mekunge maisa chikumbiro chekudemonstrata ichi
mapurisa akandita zvakona amene vakataura nezvesection chapter 11 chichi vakati matipa short notice yetitsamba takaendesa musi wa 29 takazosibva musi wa 4 chii chikumbiro chekuti taida kuti tiratidzire musi wa 9 zviri pamutemo vakabva vati cancelled hazviite nekuti matipa short notice vakatsanangudza nezvemopu zvamene zvavaitaura nezvemopu chichichi vakakugumawo zvakadaro
saka mune urongwa hwekugadzirisa here zvamakanzi mugadzirise nemapurisa mudzokere zvakare kunokumbira chikumbiro chenyu chekuratidzira
ichokwadi semugariwo ndedziri pfungwa dzekuti kana zvadaro tinogadzirisa tematara acho avanga vaita saka nekutya nekushishidzirwa kwacho kwakabva kwaitika zvekuti takatopinda mutsanga nekutya vanhu vakuendwa mudzimba vakudini vakutiretenwa nevabati urongo hwacho tetinopfunga dzekuti tigadzirise tozodzoka saka nee zvacho zvakabva zvaitika izvo tikabvatatyira kure patenge iri nyaya yekuti zviri kuitwa navatsvabangu futi nekudemonstrata tichikumbira fresh election ndozvakanga zviri mutsamba yacho yatakaapa vakaramba mapurisa acho
saka ndiani ari kukutyisidzirai
unongona kuteererwa nekwese kwese kwamenge muchienda muchiteererwa nekumba nekumba zvese usingati nekumba kwacho hakusvitigarika unenge uchiteererwa